izvo zvotinozvikurudzira chaizvo zveonline izvi, especially mucovid-19 material sevazi reprimary nesecondary education. Tinozvikurudzira sterek zvemaonline classes izvi zvinoita kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana hwecovid-19 nekubatsirawo vadzidzi vedu vari kumaruwa nekuya kunonetsa kuti kusvike masaisai eintaneti kana even magetsi acho ekuti vange vari pamasaisai. Saka zvinhu zvinorumbidzwa chaizvo, ende tinotodawo kuti dai vamwe vatoteedzera izvozvi zvavaita veadhuzi ava.
Asi kavandoro vari kuchema kuti havasi kuwanawo rutsigiro rwehurumende kuti vange vachibatsirwa kuwana masaisai iwayo, kubhadhara mari dzemasaisai nekubatsirawo vadzidzi vanenge vasina mukana yekuwana nharembozha dzekushandisa pamasaisai iwayo.
Urongwa ihwohwo huri kugara huripo hwekuvabatsira kuti vange vachibatsirikana pamasaisai ipapa. Tine vatiri kutaura navo vebazi reICT rinova ndiro rakabata masaisai aya kuti akwanise kusvika kwese kumaruwa, kuti uyezve ange achikwanisa kunge achitengeka. Saka tiri kuramba tichingotaura navo, tiri kutoti zvichienderera mberi nekuti kwatakatarisana navo dzidzo nefundo richange rakutoitika pamasaisai.
Dambudziko rine vana vari kumaruwa, vamwe havana mikana yekuti vange vachiwana nhare mbozha dzekushandisa, zvii zvingaitwawo nebazi renyu?
Isusu bazi redu riri kuedza kuzama kuti tobatsirana nevatinoti madevelopment partners edu. Vamwe vacho vakatombo distributa runhare mbozha atinoti matablets chaiwo kune maruwa nekuya kusinganyanya kusvikika, kuti vana vakwanise kudzidza vakashandisa runhare mbozha iyaya matablets anokwanisa kuita